antara tenda directing casting only the metal the acoustic tension abnormal America asi ukavunda vari venyika ino apo ma Europeans akauya ku America vakaona vari pano Thanksgiving yai celebrate kwa neva pambe pfumi vachena vakauya muno ma America vakaona vari dzemuno varimo ma indigenous people ukatasha nyaya yacho chaiyo ichokwadi vaiti vakauraya varume vechi Indian vobika vo celebrate voiti Thanksgiving asi haisiriyo haasiriwo madzidzisirwo anoitwa vana
vanodzidziswa zvipi zvacho muzvikoro
vakaita kuti iite official holiday zvinonziwo order varume 38 the tribe known as Dakota to be hung for war crimes and so after that vakadaidza kuti Thanksgiving holiday saka hii holiday ine marwadzo pane varidzi venyika ino
saka chihombe chinenge chichicherechedzwa muzuva irori chii
vanhu vese muamerica vakwanisawo kucelebrata vachiuya vachiratidzana kuti tinokwanisa kuregerera zvakatadzwa nemasateguru toenda tomuvha pamberi saka unotaridza kuti muamerica Thanksgiving mhuri dzinobatana america vanhu vanoshanda zvokushanda zve a Thanksgiving kana muzvitoro nezuro wanga uri kungoona vanhu vakazadza matroli nemateki nemabhatatisi vachinobika every family inogadza vobika vodya makeke kucelebrata saka kunyange zvaiyo yakatanga nenzira iyo yakashata iti ropa raideuka chinhu chandinoona about nyika ino inonzi america vanhu vanoyanana asi vanotaurana muchokwadi and they move on ndomanzvisira ndecha Thanksgiving
saka imiwo sezvizvarwa zvezimbabwe zvinorarama zviri munowo muamerica munotambiranawo sei naruzuva irozi
izuva rekuti sezvo tirikure nemhuri dzedu dzinongo hatina senekuno handina munhu andiendinaye pedyo tinosangana nevamwe vabi vedu vekunyika dzekuafrica usiku wanhasi ndiri kuenda kumba one of the gentlemen vanoshanda neni nemhuri yavo ndevekughana tosangana tobika tinobikawo makeki ekuno tichiremekedza nyika yatiri nekucelebrata kwavanoita asi aiwa ka tinobikawo sadza zvakare tobikawo chikafu chekumusha tosanganisa ingori nguva yekusangana nekungoyanana nekuzorora ndokucelebrata kwatinoita uyezve hatikanganiwo kumusha izuva rekuti takazorora saka tinofanawo kumusha tiyoka hama dzedu dzatakasiya kumusha.